Kuwanda kuri kuita vanhu vachibatwa nechirwere cheCovid zviri kuratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvatisiri kuita isusu sehurumende kana kuti zvisiri kuitwa nehurumende yedu pamusoro pekunge vachiita yatingati managing public health protocols for people vane mainfections. Iye zvino tinogona kutozoona kuti zviri kuitika izvi is just a tip of the iceberg. Kunotori nezvinhu zvakawanda kana kuti vanhu vakawanda vakatobatwa nechirwere ichi. Saka riri kutoratidza kuti idambudziko guru nekuti tracing system yedu haitomboshanda kuZimbabwe. Vangani vakapinda nepaya vachibva kuChina, vachibva kupi kwakasiyana siyana. Zvinhu zvacho zvakatooma. Ndiri kuona kuti zvinotoratidza kuti panenge paine yatingati problem mumbe chaiyo chaiyo.
Tiri kunzwa kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi ndehwevanhu vari kubva kunze kuSouth Africa zvikuru vari mumaquarantine center. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Ndo zvandinogara ndichitaura vakandimire patinotaura paredio panapa. Ndichiti inini kana vanhu vachisvika muZimbabwe vakangotorwa vakambonyikidzwa vese voendiwa navo kuquarantine center, hapana wavari kuziva kuti ane chirwere ndeupi. Kana paine vaviri vane chirwere, ivo vombunyikidza vanhu vanodarika mazana maviri, kutaura kuti panozopera kana kuti 7 days, 14 days, vanhu vese ava vanenge vatapurirana zvirwere zvecovid kana iripo. Kwete only covid, nemamwe watinoti mainfectious disease, nekuti magarira anenge akaita vanhu kumaquarantine kembe avo ayaya, asina mvura, asina kudya kwakanaka, uyezve vamwe vanhu vanenge vatouya vaine machronic condition avainavo. Saka hatingati vanhu ava vese vari kupinda muquarantine center vari kupinda vaine zvirwere.
Pane vamwewo vari kuti kuderera kwehuwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi munyika mucherechedzo wekuti danho rakatorwa nehurumende rekukasika kuita lockdown kana kurambidza vanhu kufamba-famba riri kusevenza. Imi munoonawo sei, Dr. Nyashana?
Inini ndichitarisa kwatinoti kusimba kwehealth system kana kuti strength of the health system yemuZimbabwe nesurveillance system yavo kana kuti matarisiro avanoita zvirwere nekuongorora kuti vanhu havasi kutapurirana zvirwere here, ndinoona kuti health system yedu kana kuti bazi reutano hwedu harina simba kana kuti ndiyo yatinoti weak health system. Saka vanhu vatiri kuudzwa vafo vari kunzi vakangofa havacheta ava hachisi chokwadi. It's an underestimation. Public health kune yatinoti ma-excess death, kozouya unrecorded death anogona kunge achingoitika kwemunhu akangodarika nepaairport paya akasangana nemunhu ane covid ozonofira akwamurehwa haana kutestwa. Saka isusu tinoona kungoti it's a tip of the iceberg and the low numbers it's kana kuti manhamba mashomu ari kuratidza ari pasawa kuratidza kusasimba kwehealth system yedu kana kuti bazi reutano hwedu hauna kusimba. Saka zvatiri kutaurirana izvi anogona kunge ari manyepo vanhu vachifa zuva nezuva. Tinogara tichitaura kuti kana tichiita zvinhu zveutano hwevanhu yatinoti public health inosanganisa macommunity inenge ichifanira kunge ine yatinoti surveillance system yakasimba nemaprotocols anoteverwa atinoona kuti hamo mubazi reutano hwemuZimbabwe.